Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wechipiri kurume 3 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
I think they've lost hope right now. Vanhu vari kungoti ameno Mwari zvavachatiitira pati ndiri kungonamata kuburikidza neapiwu yatanga kupinda nhasi kuti dai Mwari vanga vanzwawo. At least vakapiwa bill pending appeal. Appeal yedu yozoitwa hearing vari panze.
Nengo dzeMDC dzonetsekana nemabatirwa dzinoti akaitwa nyaya yava last maenga hama nevamwe vavo vari mujeri. Hurumende inoti wese anobva kunyika ine coronavirus ava kusungirwa kuratidza umbo hwekuti haana chirwere ichi. Bato reDemocratic Party remuAmerica roita sarudzo matunhu 14 dzekutsvaga munhu achamirira bato musarudzo yemutungamiri wenyika muna mbudzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare reSupreme Court nhasi rati richazotura mutongo waro panguva yarisina kutara pachikumbiro chasvitswa kudare iri nenhengo dzeMDC dzakabatwa nemhosva yekuponda mupurisa mumusha weGlenview muna 2011. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachisvitsa chikumbiro kudare iri chekuti mutongo wakapiwa vatungamirai madzokere valast maenge hama vafinias natarikwa pamwe namuzvare yuvhone musarurwa wekuti vapike makore makumi maviri vari mujeri gweta revasungwa ava amai Beatrice Mutetwa vati dare repamusoro rakakanganisa parakavawana vaine mhosva. Amai Mutetwa vati kunyange hazvo muzvare musarurwa vakaburitswa mujeri mushure mekunzwirwa tsitsi nemutungamiri wenyika zvakange zvisingakodzere kuti vabatwe nemhosva kubva pekutanga sezvo vati mapurisa akapa ufakazi pakutongwa kwenyaya iyi mudare repamusoro akapa humbo hwakasiyana. Amai Mutetwa vati ufakazi hwemapurisa aya hwakasiyana nezviri mutongo wavachinembiri Bhunu avo vakatura kuti ufakazi hwese hwakapiwa nemapurisa hwakanga hwakafanana zvairatidza kuti vasungwa ava ndivo vakakonzera kufa kwemupurisa vapetros Mutedza pane rimwe bhawa riri musha weGlenview muno muHarare muna 2011. Amai Mutetwa vati dare repamusoro harina humbo hwarakapiwa nevafakazi hunoratidza kuti chii chaizvo chakaitwa nemumwe nemumwe pavasungwa ava chinoratidza kuti ndivo vakauraya vamutedza. Vati panzvimbo yemabhizimusi apa pakanga paine vanhu vakawanda vaizvifambirawo saka nokudaro zvinoshamisa kuti hapana kana munhuwo zvake akauya kudare kuzopa ufakazi hwekuti akaonawo kana munhu mumwe chete zvake pavasungwa ava achiita mhirizhonga ingave yakakonzera kufa kwavamutedza kunyange hazvo mapurisa akambenga audza dare kuti vasungwa ava pavaikumbira mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuti pane veruzhinji vakawanda vaifanira kuzopa ufakazi hwokuroverera vasungwa. Zvataurwa namai Mutetwa mudare zvatsinhirwa navachausi kwaramba vano verimwe remagweta evasungwa ava.
Tanga tichingoti dare rehaicourt harina kunge ranyatso kwenenzvera nekudonongodza umbowo hwakapiwa. Nyaya iyi nyaya yakaitika pakazara vanhu, pakanga paine vanhu vakawanda andi neurombo zvikuru kuti kune mupurisa akatemwa akafa. Pari nyaya yedu yanga iri yekuti hazvizikanwe kuti akatemwa nani. Zvinonetsa patemu paitika zvinhu zvakawanda kuti pane vanhu vakawanda vari kumhanya vari kuita zvakawanda kuti muzive kuti chaiye angadai akaita chinhu chakadai ndiani. Saka ndo yanga iri nyaya yedu kuti aiwa dei dare rehaicourt rakanga rakanyatsodonongodza rakanyatsotarisisa nyaya idzi ingadai risina kubata vakomana vane mhosva uye nekuvaendesa kujere for 20 years. Saka tanga tichingokumbirawo kudare repamusoro kuti dare rakatonga kuhaicourt harina kunge ranyatsotarisa zvakanaka asi imi chitarisaiwo zvakanaka kuti vakomana ava nemusikana uyu vakwanise kuwana ngo vachiwana kusununguka kwavo.
Asi gweta rehurumende panyaya iyi vafunga nyahunzvi vaudza dare kuti hapana chakakanganiswa nemutongi wedare, vachiti mutongi akashandisa mutemo sezvauri uye humbo hwakasvitswa mudare pakutongwa kwenyaya iyi hunoratidza kuti vasungwa ava ndivo vakakonzeresa kufa kwavamutedza. Vanyahunzvi vati vanhatarikwa kunyange hazvo vainge vasipo pakarohwa vamutedza vakafa, kutakura kwavakaita vamwe vevasungwa vakange votiza panzvimbo yakaparirwa mhosva kunoburitsa pachena kuti vaive nerimwe nevasungwa vakabatwa nemhosva ava. Vanyahunzvi varamba kutaura nestudio 7 vachiti havabvumirwe nemutemo webasa ravo kutaura nevatori venhau. Vatongi vedare resupreme court vatatu vanga vachiti amai Elizabeth Gwaunza, amai Susan Mavhangira pamwe namai Rita Makarau vati vachazotura mutongo wavo pazuva ravasina kutara. Zvichakadai Muzvare Musarurwa avo vauya kuzonzwa nyaya iyi vaudza Studio 7 kuti mwoyo wavo unorwadza pose pavanoenda kunoona vavakange vakasungwa navo kujeri.
Ini ndiri kushungurudzikana kuti inini ndiri panze vamwe vangu vari mukadzi. Chishuviro changu ndechekuona last menga hamana tungamiri emadzokera vari panze vakasununguka vapiwa freedom yavo, nekuti tichara chokwadi pamberi pamwari hatina mhosva yatakapara ende hatina kana chatinoziva kuburikidza kwerufu rwaPetro Semutedza. Zvino zvinoramba zvichindishungurudza kuti pandinoenda kunovavhizitira kujeri vanhu vanenge va I think they have lost hope right now. Vanhu vari kungoti hameno Mwari zvavachatiitira pati ndiri kungonamata kuburikidza neapiyo yatanga kupinda nhasi kuti dai Mwari vanga vanzwawo. At least vakapiwa bill pending appeal. Appeal yedu yozoitwa hearing vari panze, because tinoda kuti munhu wese anga akasununguka achisangana nemhuri yake achirarama nemhuri yake, because tara iko zvinezvi vana vavo havatorina kana maschool fees. Madzimai avo ari kutoshayiwa chekudya checho, nokuti ndiwo mabreadwinners ari mukati. Hapana mararamiro ari kuita mhuri dzavo. Nekuoma kwakaita upenyu muZimbabwe, mhuri dzavo dziri kusiririsa, hadzina kana pekutangira.
Vamaenge hama nevamwe vavo vakatongerwa kuti vagare mujeri kwemakore makumi maviri mushure mekubatwa nemhosva yekuponda vamutedza. Vasungwa ava vakanga vari makumi maviri nevasere, asi vamwe vavo vakawanikwa vasina mhosva. Pakutongwa kwenyaya iyi vasungwa ava vakati vaishungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika, vachiti havanei nekufa kwakaita vamutedza. Padare panga paine utungamiriri weMDC wanga uchisanganisira mumwe wevatevedzeri vemutungamiriri webato iri amai Linet Karenyikore, mutevedzeri wemunyoro anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaDouglas Monzora, munyoro anoona nezvemitemo mubato iri vaInnocent Gonese nevamwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Hurumende inoti iri kutora matano ese ainokwanisa kudzivirira kuti vanhu vasabatwa neutachiwana hwecoronavirus, uye vanhu vese vanobva kunyika dzine utachiwana uhu vave kusungirwa kuuya nemagwaro anoratidza kuti havana utachiwana. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano wedare remakurukota, gurukota rezveutano Dr. Upadhaya Moyo vati vanouya vasina magwaro aya vacharambidzwa kupinda munyika.
Auya asina certificate yekuti ari negative kuti agoonekwa nachiremba kwake kunyika kwaakabva, muhospitari yehurumende yekunyika kwaakabva. Haanongonzi tatenda mauya asi maakudzokera zvakare kwamafu. Muzouya kana mane chitupa chakakwana chinotaridza kuti imi utachiona hwecoronavirus hamuna. Ndiwo mutemo wako iwayo. Tiri kuita izvi kuti tigadzirise kuti tisawana vanhu vanouya necoronavirus munyika yedu muno. Saka tichatoita zvese zvakaoma kuitira kuti tidzinge coronavirus kubva musi.
Kusvika musi wa1 Kurume, Zimbabwe yanga yaongorora vanhu vanodarika zviuru zvitanhatu vakaonekwa vasina utachiwana hwecoronavirus, uye ongororo iyi iri kuramba ichiitwa panhandare dzese dzendege munyika pamwe nedzimwe nzvimbo dzekupinda nadzo munyika. Vamwe vazivisawo kuti pane chizvarwa chekuZimbabwe chaibva kuBahrain nechimwe chekuChina vakaongororwa pachipatara cheWilkins vakawanikwa vasina utachiwana uhu pakupera kwesvondo. Mutevedzeri wemutauri webato guru rinopikisa munyika vaLuke Tambori Nyoka Vati kunyange hazvo zvakakosha kuti vanhu vane utachiwana vasapinde munyika, hurumende inofanira kusimudzira mabasa eutano munyika kuitira kuti ikwanise kuongorora zvirwere zvese.
Asi tinotishamisa ndechekuti iyo hurumende haisi kuda kupa vana chiremba, haisi kuda kusimudzira zvipatara zvedu zvemuno. Chinofanira kuitika ndechekuti tinofanira kunge tine mamezhas atinoita isu toga munyika kuti tione kuti chirwere chachiuye chikasikopararira munyika medu. Ndachinoitika ndechekuti vamwe vachapinda muno vaine macertificates efake, hatina mukana kugona kutesta zvizvo. Chinongodikwa ndechekuti isu nyika tinge tine zveutano zvedu zvakakwana zvatinokwanisa kusikotesta tega paairport nepanzvimbo dzedu dzekupinda munyika kuti tione kuti vanhu havana here chirwere chekorona.
Mune imwe nyaya, gurukota rinoona nezvemutemo vaziyambi ziyambi vati majere munyika akazarisa uye hurumende iri kuronga kuburisa vamwe vasungwa mumajeri. Vati pari zvino vari kuronga kuti vasungwa voburiswa ndevapi. Majere muZimbabwe ane vasungwa zviuru makumi maviri nezviviri, asi iwo akagadzirirwa kuchengeta vasungwa zviuru gumi nezvinomwe chete. Vaziyambi vati vanoda kuti majeri asare aine vasungwa zviuru gumi nezvitanhatu. Mune imwe nyaya, vakasanobata chinzvimbo chegurukota remutambo vakazembe kazembe vatiwo hurumende iri kuedza pese painogona napo kugadzirisa nhandare dzeNational Sports Stadium neBaba Fields kuitira kuti Zimbabwe ikwanise kutamba mutambo yavo weCAF neAlgeria munyika. Nhandare idzi dzakanzi neCAF hadzikodzeri kutambirwa mitambo yeCAF sezvo dzisina zvimwe zvinhu zvinodiwa mazuva ano. Vakazembe vati kana vakapedza kugadzirisa National Sports Stadium neBaba Fields vachakumbira CAF kuti mutambo Zimbabwe neAlgeria musi wa 29 kurume utambirwe munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 am 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Nengo dzebato reDemocratic Party muAmerica dziri kuda kumirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa muna Mbudzi gore rino. Dziri kutatsurana musarudzo yekutsvaga achamirira bato kana kuti primary elections iri kuitwa matunhu gumi nemana emuAmerica nhasi. Nengo ina dziri kupinda musarudzo yekutsvaga achamirira bato rinopikisa iri dzinoti vaJoe Biden, vaBernie Sanders, shoroma vaMike Bloomberg pamwe naamai Elizabeth Warren. VaSanders ndo vari kutungamira zvichitevera sarudzo dzakaitwa mune mamwe matunhu mana anoti New Hampshire, South Carolina, Iowa neNevada. Asi vamwe vanoti vaBiden, avo vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika munguva yavaBarack Obama, vanogona kuvewo nemukana zvichitevera kukunda kwavo musarudzo yekuSouth Carolina svondo rapera. Vamwe vaikwikwidza vanoti vaPete Buttigieg naamai Amy Klobuchar vakazivisa nezuro kuti vabuda mumakwikwi aya vachiisa rutsigiro rwavo kuna vaBiden. Danho iri rinonzi nedzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika rinogona kubatsira vaBiden kuwana mavhoti ekuti vakwanise kukunda vaSanders nhasi. Anotarisirwa kukunda musarudzo dzanhasi idzi anonzi anenge ave nemukana mukuru kwazvo wekuzokwikwidzana nevachamirira bato reRepublican Party rinove riri kutonga uye vari mutungamiri wenyika vaDonald Trump. Matunhu ane mavhota akawanda anosanganisira California, Texas, North Carolina neVirginia. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata sachigaro vebato rezanu PF mudunhu reNorth America vaRegis Vusango Charumbira kuti tinzwewo maonero avo.
Maprimary elections aya ndiri kuona inini kuti tichitarisa mapolls, maexit polls ari kutarisa kuti Bernie Sanders achahwina, achakunda Joe Biden. Fanira kutarisa makuseni mapolls anga achibuda anga achiti vaBiden anga ari kuma48%, Sanders anga ari over 60%. Saka ndiri kuona vaSanders vachihwina Super Tuesday.
Ndeyapi matunhu amunofunga kuti vaSanders vanohwina? Tichiona kuti va Biden vaka wina ku South Carolina ne nyaya yekuti vatema vakawanda variko vainzi ndo vavavotera.
Indiri kuona va Sanders vachi kutarisa wina big ku California. Vacha wina big footi ku Texas, I think Texas. And then mangu masumo sumo states ariku varutarisa kwa kuti vacha di. Vacha wina kuti. But kundoku andoona kuti vacha pula ma delegates akawanda nasi. Saka mamandi ma wina take all. Saka ndiri kuona vachi kwanza kuwanidza ma delegates akawanda kubva ikoko.
Muri kuonawo sei va Mike Bloomberg?
Va Bloomberg handifungi kuti vachahwina, asi chandiri kuona ndechekuti vaka pavakambotaura I think last week vachitaura kuti zvikanzikana mukasahwina muchaita sei. Vakati ivo ini ndichatora mavhoti angu ese ndoisa kumuno ndenichi uye ndenichi unofunga kuti ndiye wandokwanisa kupa. Havana kutaura kuti vachaisa kuna Biden. Saka naizvozvo ndakaona zviro pa CNN manheru. Va Biden vakatsoropodza zvisina kunyikururama pamusoro pava Bloomberg. Saka ndiri kuona kuti va Bloomberg sezvo vakati chero munhu mudemokrati anenge abudirira muchamupa mavhoti angu uye ndichamubatsira kukambena nokumupa mari, ndiri kuona sekuti vachaenda kuna vaSanders. Ndomaonera amuchaita nokuti kutsoropodzwa kwavakaitwa nezero manheru nava Biden vanenge vasiri vanhu vanokwanisa kushanda vese kana kuwirirana.
Ko amai Warren tingaonawo here vaine chavanga nonga ipapo?
I think my Warren vanenge vato kuona kwangu vanenge vazopera. I think vanenge vachaperera pasuba chizvi, but handisi kuziva kuti vachasupportani. I think vanogona kunge vachambomira kuindosa. Handifungi kuti vachamanyira kuindosa zvakaitwa na Klobuchar nouyu Buttigieg. I think ndiona sekuti vachambomira vakabata endorsement yavo vachida kumboona kuti zvichafamba sei. Asi pasuba Tuesday handisi kuona vachibudirira.
Mataura nyaya yekuti vaButtigieg naamai Klobuchar vakapa rutsigiro rwavo kuna vaBiden, hazvisi zvinosimudzawo here mureza wavo pasarudzo dzanhasi idzi?
Vanhu havasi kutarisa endorsement, vanhu vari kutarisa mutungamiri wacho unenge achizotungamirira. VaBiden vane zvinhu zvakati zvavanoonekwa zvisiri kuvakwalifaisa kuti vange vachitungamirira bato reDemocratic Party kuvazhinji vachavhota. Vazhinji vari kuti ivo havasi Obama, ivo ndiva Biden, vanga vari vice waObama. Saka kuti vashandise kuti vanga vari vice munhu akaita basa akapiwa mukombe wekuita basa nevaObama. Saka ndiri kuona sekuti vaSanders ndo vachabudirira even though pachizoita havo utongwa huchazoitika mupamberi apa. Ndisingazivi kuti ivo vakuru vacho veDemocratic Party vanga overpower mavoters here.
Vanga vari sachigaro veZANU PF mudunhu reNorth America, vaRegis Vosango Charumbira vari parunhare kuAlberta kuCanada neStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyera tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Yasvika nguva kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe aimbove mushandi anochengetedza zvinhu uyo akaisa munhapwa vanhu makumi matatu nezuro pamuzinda wezvitoro zvikuru muguta guru rePhilippine reManila ava muusungwa. Musungwa uyu akatanga apfura mumwe muchengetedzi apa aipinda pamuzinda weVira Shopping Complex munzvimbo yeSan Juan City iri muManila. Dutu mpengo rine simba rakanyanyisa rarova nhasi guta reNashville mudunhu reTennessee. Pamwe nemunzvimbo dzakakomberedza guta iri ndokuuraya vanhu vanomwe pamwe nekuparadza misha yakawanda. Dutu mpengo iri rinonzi raparadzawo nzvimbo inochengeterwa ndege pamwe nenhandare diki yendege kumawirira kweguta reNashville. Dutu mpengo iri rakatanga kurova guta reCamden iro riri makiromita 156 kumawirira kweNashville ndokuuraya munhu mumwe chete. Banga guru renyika riri kuramba mashoko ekuti riri kudhinda mari muchivande zvinonzi zvatosvora International Monetary Fund IMF. Mashoko aya ari kuuya apo nyanzvi munyadza zveupfumi dzichiti mashoko eIMF ekuti Zimbabwe yatora gwara risiri iro panyaya dzezveupfumi munongedzo wekuti kugadzirisa nyaya dzezveupfumi kuchatora makore akawanda. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya iyi.
Bangare ya IMF rinoti zvakawanda zvainge zvawiriranwa neZimbabwe kuti zvigadziriswe kuti upfumi hwenyika hubve kumawere kwauri hazvisi kuitwa. Semuenzaniso, IMF inoti yainge yakurudzira Zimbabwe kuti ione kuti banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe razvimiririra. Asi hurumende iri kuenderera mberi ichishandisa banga iri kuita zvinhu zvinenge zvisiri mubhajeti yenyika. Nyaya yehuori inonziwo iri kupa kuti zvirongwa zvakaita secommand agriculture zvigume zvanokorwa mari pasina chabuda kuminda. Vaimbova gurukota rezvemari vatenda ibiti vanova zvemutedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC vanoti zvinhu zvainge zvisina kumira zvakanaka kweIMF paitaurwa nyaya yeZimbabwe.
KuWashington kwamuruku vakuru vebhodhi reIMF rakaburitsa gwaro rinoisa renonzi Article 4 report richitaura nemurume Cornwall. Vanhu vake vanova Reserve Bank iri kuprinda mari and staff monetary program yafa. Vanotaura vanga vari meeting macho vanotaura kuti nyika dzakafanana neFrance neGermany dzaivava dzichiti hatibatsiri matsotsa. So kana wavharirwa mukoo neIMF hausina kwekumhanya, kuti kuWorld Bank hauende, kuAfrican Development Bank hauende and maCommercial Bank hauende because mari yacho ningi because hauna chitupa cheIMF chinokupa Bureau of Health. Ukaona varume vakuita zvemagarison shop, ukaona varume vakutorera mamasivu sero ndari kutambura vachinzi 2.5% yezvinhu zvisina musoro, ukaona varume vakuita inonzi Roller Mill Committee. Hakuna kukoniwa kwakadaro.
Imwewo nyaya yanga ichinetsa isiri mugwaro iri yainge yakabuditswa mubepanhau reFinancial Times iro rakati pane umbowo hwekuti banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rainge richidhindawo mari muchivande richitenga goridhe. Asi vachipindura mubvunzo uyu, Dr. John Mangudya vati ndezvemugodzi matsuro.
Hakuna kana zvadaro. Munhu oda kuti ovhundisa vanhu chete zvemahara kuti vana vhunduke dzokunyepa zviya zvino.
Dr. Mangudya vatiwo Zimbabwe yakazvipira kuti irambe ichishanda neIMF.
Zimbabwe imemba yeIMF neWorld Bank neADB. Saka kujidzana kweZimbabwe neIMF kugara kuripo, kugara kuripo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanotiwo vanowirirana neIMF kuti upfumi hweZimbabwe huchaderera zvakanyanya gore rino.
3% yakataurwa nehurumende ingangonetse kuti tiisvike, nekuti pavanga vachitaura nezve 3% vanga vachitaura kuti vanga vachifungidzira kuti mvura ichakurumidza kunaya, vanga vachifungidzira kuti kuchave nekudyidzana nenyika dzekunze kwenyika, vanga vachifungidzira kuti nyaya yemagetsi ichange yagadziriswa, nyaya yemafuta ichange yagadziriswa, zvinhu zvinenge zvichifamba zvakanaka, upfumi hwenyika hunenge hwagadzikana. Iko zvino tinoziva kuti upfumi hwenyika hauna kugadzikana. Zvimwe zvakangoita manyama amire nerongo zvekuti mitsetse yemafuta yareba zvachose, mafuta ari kutonetsa kuwana.
Zimbabwe iri kutatarikawo kubhadhara zvikwereti zvayo kumabhanga akaita seWorld Bank nemamwe ekunyika dzekumawiririra zvopa kuti kuikweretesa mari kunetse. Kana nyika dzakaita seChina dzinodyidzana neZimbabwe zvakasimba dziri kurambawo kukweretesa hurumende mari. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndine Blessing Zulu.
Sangano reWorld Food Program rinoti gore rino vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe munyika vakatarisana nenzara zvichikonzerwa nekuchinja kuri kuita mamiriro ekunze pamwe nenyaya dzeupfumi dzisina kumira zvakanaka muZimbabwe. Mukuru wesangano reYouth in Agriculture Apex Council vaJohn Muchenje vanoti uori huri kuitwa muchirongwa cheCommand Agriculture ndechimwe chinhu chiri kuita kuti zvinhu zvirambe zvichinetsa muZimbabwe, nyika ichiramba ichitarisana nedambudziko. Mike Hove weStudio 7 aita hurukuro navamuchenje kuti tinzwewo maonero avo panyaya yenzara yakatarisana nenyika.
Nyika yedu gore rino iri mvura yedu yakaita shoma, yakaresisa aya tinoti maerratic rain. semukaona mvura yachona yainaya zvisina setheni yajairirwa navarimi and pane nyaya futi yeunderutilization of farm in our country ndosa makaona mukuru wedu wenyika akaita another land audit yekuti land must redistributed ichipiwa kuvanhu vari kumashandisa nomasa ndopatizoti zvimwechitii zvatine simba nepashonina dzazvo ngavapiwe ivo minda somaone tinofunga kuti nyaya yenzara inoita shoma munyika medu
tinonzwa sangano reworld food program vachiti pane mukana wekuti supply irimo munyika yechibage kana kuti yatinoti nechirungu corn inokwanisa kupera kwekutanga kwegore rino tipewo maondo renyu pamusoro pemaondo ava
ipapo ndinowira navo bhoti mukatarisa nyika yedu iri kuimporta about 110,000 tons of maize every month tinovachinja tichida tarisiri because zimbabwe yaimbori bread basket of africa vaiona chitaa kupima chibagwe wheat and everything minda yedu haisishandisana nemazvo pari kuti land audit up ngapapiwe vanhu vane shungu nekurima vanoziva kurima kwacho
tichitarisa mamiriro akaita upfumi hwenyika mungati ichi ndechimwewo here chinhu chiri kuita kuti nyaya iyi yenzara iendere mberi chinetsa
economy yes it might contribute a bit but not that much because the government in a problem ari kuti yekomanda agriculture yekupa mainputs kumafarmers then tine president your input scheme iyo inobata over 1.8 million mahousehold which means in terms of mamiriro enyika mafarmers ari kupiwa zvikwanisiro zvekuti vashandise but vacho vakagarira minda yedu havasi kuishandisa nemazvo then secondly also near the corruption yetambuka ichimbotaura kuti vanhu vari kutiwa mainputs ekomanda vachitengesa input ndeyekurimisa haizi yekutengesa munhu kana achinge apiwa mainput 100 hectares ngaadzvare mainput 100 hectares
nyaya iyi inogadziriswa sei imi vechidiki pane zvamakatarisira kuita here kugadzirisa nyaya muchizobatsira mhuri yezimbabwe
isu sevechidiki sebato redu youth agriculture tiri kutaura nehurumende kuti pakuti vanoend audit minda ngaipiwe vanhu vechidiki then tapinda ipapo haritongoda minda tichisina kuti produce so tiri kuitana magroups maclusters yekuti avanorema zvakati avanorema zvakati avanorema zvakati toboora kuti nyika yedu ingade mametric tons mangani kuti isurvive for years hatikwanisi here kuzviita isusu internally toengeja futi hurumende yedu because efarma asina irrigation anodependa nemvura yedenga isori successful farma weve engaged the government kuti vatipe mairrigation facilities
vanga vari vajohn muchenje vanove mukuru wesangano reyouth in agriculture apex council vachitaura vari parunare vari muharare namike hove westudio 7 yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media
pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwo enyika
How are you?
I'm good. Ndiri mukoma Godfrey.
Yes, ndiri mukoma Godfrey.
Ehe, makadiko makanyora nezuro mukati ndiri kuno Chitown. Tiudzeiwo kuti kwamira sei pari zvino tayanzwa kwakambenge kuine mhirizhonga zvakamira sei.
Zvino kwakaumu hakuna so far zvino hakuna mwenda tomboitika. Izvi nhasi yacho hanamedzi ndatindawo zvino.
Munoona sei nyaya iyi yemhirizhonga?
Mhirizhonga chaichaikwa haitorina kutombobhura yatombonaka. Mhirizhonga haina kubhura yanaka. Maonero angu andofungawo inini ka. Mutoona kunge kuti vanhu kana vafunga kuita nenzi demonstration iyaya vanofanira kuita aproper demonstration kureti mademonstration tekuti pane pane vanhu 10 pane vanhu 20 anopedza kutange mahungu vanofanira kunyatsoronga zvinhu zvavo chaizvo chaizvo kuti demonstration inoita chi demonstration because izvinhu zvakaitika senge zvakaitika anastain izvi zvinotokonzera kuti pati yemdc itovengwa nevanhu because vanhu vakapedzera kupindura mudzimba dot achirohwa because of 10 15 vanga vavhara rodhi vamwe vatanzwa vakatema mupurisa
imimi kwamuri ikoko mapurisa akauya here achikuvhunzurudzai
vakatopinda maraini vachitorova vanhu dotodo
vachiti chii
zvadizo mutauri yadzo kana makaona maimages emusesatadhe vaiita kunge pari kutsva area iyoyo yaita kunge vari kupiswa matai vanhu vese kumaraini papo vakapindirwa vachitorohwa siku vakatorohwa masikati
imimi muri kuzvigona sei muri kubata mabasa api ikoko amuri kuchitungwisa
chingori chiimbizinesi takutongoita zvesobvatatiwa nemari because basa unorowana kupi ende ukamirira kuti zvinzanzi nyika yacho tichazonaka ita inonaka rini since 2000 chingoneteka chete so end after 2 years tichatojaira povhati yacho isusu tinoita inonzi brick molding totengesa mabrick ndo zvinhu zvinototara nyika izvozvo tengesa mabrick so tosupplya vamacustomers vedu akanyowanda madiasporans akaita kunge seni ndo kunonyanyodza macustomer totengesa mabrick tozvitengesa online vakawaa vari kunze kwenyika ndo varoda kuvata kuzimbabwe vanhu vanondotara nyika inyanya south africa nanaamerica australia out ndokutoo nemaclients edu akatowa
musakangano chirongwa che The Connection na 8 PM apo tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munyaya dzekurima. Anokuoneka ine mufaro ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina Standikile Mhlanga.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 olwesibili mhlaka 3 kumbimbitho 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, abasakhulayo bamabandla ezombusazwe achiyeneyo elizweni balembono echiyeneyo phezu kosuku lwabatsha olweRobert Gabriel Mugabe National Youth Day olunanzwa namhlanje. Ukusilela kwamafutha ezimota sokubangele ukuthi abemchova bakhuphule imbadalo yokugada kwezinye indawo. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulomsakazo. Amalunga ebandla lamaDemocrats lakhona pha eMelika aphakathi kokuvota ezigabeni ezichiyeneyo zelizwe kukhetho lamaprimary edinga ozamela lelo bandla kukhetho lukamongameli welizwe olwenziwa ekupheleni kwalonyaka ngolwezi. Ukuvota kwanamhlanje okubizwa ngokuthi iSuper Tuesday wenziwa ezigabeni ezilichumilane ezigoqela eVirginia. Abangqikilana kukhetho lanamhlanje ngomnumzana Joe Biden, Bernie Sanders, isiphathamandla esidumileyo esake saba ngumeya wedolobho leNew York, uMike Bloomberg, kanye lonkosikazi Elizabeth Warren. Umnumzana Sanders nguye obikwa ekhokhela ngamavoti ezigabeni esevotile okwamanje abalisa iNew Hampshire, South Carolina, Iowa leNevada. Kodwa abaningi bathi umnumzana Biden, wayengumsekeli kamongameli Barack Obama, ulakho ukunqoba namhlanje ngemva kokunqoba kwakhe okwezinga laphezulu esigabeni seSouth Carolina, okuhle kwenza abanye abakade bencintisana abanjengoPete Buttigieg lonkosikazi Emma Klobuchar bahle bazisa ngokuphuma kwabo kulomncintiswano. Umnumzana Pete Ngcobo isizalwane seZimbabwe esesihlala lapha eMelika ngabanye wabalomqondo omunye.
Ngombono wami akugacazi njengokusithi ukuthi nguphi ozakhokhela, kodwa uBiden uwineka abanzi ngomgqibelo eSouth Carolina. Njalo sinanzelela ukuthi abanye ade bencintisana laye kucelo lwabantu abaphakathi abathi ngama-moderate ngesilungu sebephumile, abafana loButtigieg noClobuchar lo-Steyer bonke baphumile ngemva kwe-South Carolina. So ngombono wami sekungazi ukuthi uBiden uselabakhokhela abangani baningi ngoba ngiyokhangelela ukuthi uzaba yindlalifa yalaba asebephumile. Ikanti uSanders ulokhe elonkosikazi Warren layo othandwa ngalaba bathi abaningi abathi ngama-liberal, laba abantu abafuna ukuguqula izinto kakhulu. So hhayi, ngombono wami ngani hhayi uBiden ngani hhayi sekungahamba nje kalula kangakuye.
Kodwa-ke phela ama-polls lokhe sithi uSanders uyakhokhela.
Phela ama-polls kaguquki nje kangako njengomumo, ngoba ngisho konke lokhu kwenzakale bavote ngomgqibelo. Abanye baphuma ngomgqibelo, uSteyer aphuma ngomgqibelo, abanye baphuma ngesonto uButtigieg, kwathi uClobuchar I think uphumela ngomvulo. So ama-polls ebengakakhangela ukuthi osekwenzakele. Njalo ngemva sonke sasesanta uBiden hhayi sekumphelele, kodwa ngegqibelo usengumcekana nje usevukile seletshahelitshe, abantu bonke sebekhalela ukuthi hhayi uzayenza kuhle. So ama-polls ngombono wami engeke engabe esitshela okwenzakalayo on the ground, alokhu esakhangelele okwalokho okwakusizakala ngeziko ephelileyo kuthi uSanders esaqeda ukunqoba eNevada.
But kumujikelo obhanga kathi sizongene lalo owayengumeya waseNew York uBloomberg.
Ama-Democrats esikhathini esiningi avele athanda abantu abalemali.
andibone ukuthi uBloomberg abantu bamthanda njalo nxa besitho bathi kaphathanga kuhle abantu abamnyama esesengumeya waseNew York. Abantu abamnyama abaningi babotshwa, especially abantu abangubaba, besenza lokho kuthiwa yi-stop and frisk, kwawuthi ungabonaka nxa ungumuntu omnyama kumbe ungumuntu wesilatini bakubona emgwaqweni bekumise bekusetshe ukuthi awulazidakamizwa yini. Njalo sinanzela ukuthi abantu abavota kakhulu kumademokrathi ngabantu abamnyama, so abantu abamnyama abaningi abazange bamthethelela lelo cala. Kuhambile esontweni e-Alabama ngesonto kuthi abantu bamfulathela, abantu basukuma bamfulathela ukuthi bayamtshengisa ukuthi into wasenza naye sivele siyithanda.
Kusho ukuthi lokho bangamxolelanga.
Lami nginjake imixolelanga. Lami ngumuntu omnyama.
Paso phakathi kwabantu bona laba bakhona ubona ngani uBiden uzaloke eqhubeka ekhokhele?
Uyabona ngizakhuluma mina ngokwami, nginje mina ngangimsekeli kankosikazi uWarren. Kodwa sengizibuza ukuthi ngendlela sokuhamba ngayo uWarren libhizi elihle yini lokusupport. Sengifuna ukusho ukuthi abantu abaningi sizaqalisa ukuzibuza ukuthi njengoba besike sakhetha singatshintsha yini sikhethe omunye umuntu. So ngibona ngani ngalesi sikhathi uBiden sengani nguye umuntu ufile abantu abaningi abangamkhangela ukuthi bemsupporte ngoba ngani kuthiwa usevukile nje loba sekhuluma into ezile ngqondo.
Kodwa phela seluphile.
Kathi vele ongaluphalanga nguphi? Abantu bayakhokhelwa ngama-president alama-90 years angisoze ngiqambe amabizo. Akula muntu ugugu othandayo emhlabeni lapha bayabusa abantu beze beyengena ebhudini.
Leso bekuyisizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, umnumzana Phithizela Ngcobo exoxa lo Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni kususela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kususela ngo 8 kusiya ngo 9, sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Inhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba ngokudla emhlabeni jikelele World Food Program ibika ukuthi lonyaka abantu abedlula izigidi eziyisikhombisa kweZimbabwe bakhangelane lodubo olukhulu lwendlala ebangelwa yikuguquka kwesimo somkhathi okubangele ukungani kuhle kwezulu. Umnumzana Kwashe Musaka wenhlanganiso ye-Youth Apex Council ekhangela indaba zabalimi abasakhulayo uthi okutshiwo inhlanganiso le kuliqiniso. Uphinde wathi udaba lwenkohlakalo olwenzakalayo kuhlelo lukahulumende olwe-Command Agriculture lalo lwenza ukuthi abantu babhekane lodubo kweZimbabwe. Asizweni ingxoxo ayenze lo Mike Hove oweStudio 7.
Wazimanga kuhle emasimini lapha indlala sibili ikhona elizweni lonyaka. Yithi ngitsho njalo nje ngibona kuyinto esibili ezita ubuhlungu kakhulu lesimo ukubana ilizwe elile isimo zonke lezi ilizwe elikade liyi-bread basket ye-Africa indaba selikhala kangaka ngendlala elizwe.
Sibone njalo besithi i-production eyomumbu ngesingezi bathi ikhona isiyehlile nge-50%, kuyini okwenza ukuthi izinto zihluphe kangaka?
Kunezizathu ezitshiyeneyo eziningi. Isizathu esaqala esiya emuntwini wonke ongumlimi elizweni yile esithi ngesilingu i-climate change. Sikhayelane le-drought elizweni sisela last year izulu linanga kuhle. This year izulu limile kodwa liphuze ukubuya, abantu sebelime kudala izinto sezitshile. Okwesibili ngokubana wona ama-input ama-fertilizer kuyadunya, abantu abakwanisi ukubana bekuthenge baba babekhala abalimi zonke indaba ethi hathi intengo zakhona ziphezulu, bafake intengo zabo ngama-US dollar sebemultiplya ngama-RTGS sokuba yinto sibili ehlupha abalimi bona bengavulanga okuzwayo ngomnyaka ophelileyo. So ukubana bethole imali yokuthi bebuyele ensimini ayikho baba.
Kukhona okwenziwa nguhulumende na ukusiza abalimi?
uhulumende kukhona akwenzayo kodwa la uyazi baba ukubana ilizwe leli likhulu uhulumende ngeke yenelise ukuthi encede wonke umuntu elizweni yebo uhulumende uyanika ama-fertilizer emakhaya uyanika inhlanyelo emakhaya kodwa inhlanyelo leyi iyaneli ukubana sikwanisa ukwenzani ukuthi sifike ilizwe
sike saxoxa labanye abasakhulayo abangabalimi bathinta uludaba lokuthi bakhona abantu abaphiwe hlanyelo kodwa abasebenzi baphonguhlala nje wena ungathini ngalokho bhuti
udaba lolu luyahlupha sibili abantu labo baqinisile yazi ukubana sisoze uhlupho lolu kumele sikhayelane lenhloko yakhona sibili sitshaye ekhanda lapho okumele sibili sitshaye ayisiyo kuphela inhlanyelo kuphela nensimu zakhona lezi esithi yi-land reform program kunabantu abaphiwa amasimu bahlalele amasimu akula nto abayenzayo bona balima utshani abalimi umumbu omele ube ufida ilizwe njalo abanye bakhona befike futhi befaka kuphela ezifaneni zabo bethengisa inhlanyelo leziyana kungena nto yenzakalayo so udubo lolu lukhulu sibili
ubona ngani abantu abasakhulayo abangabalimi yibo abalakho ukuthuthukisa ilizwe
ye ilizwe kumele liphumelele kumele ku-investe kwabakhi ungakhangela ngesikhathi sithatha iland from amakhiwa abantu okuthiwa ngamayouthi ngabantu ababele minyaka kuma-21-22 and ungakhangela khathesi the same people bona labo 20 years down the line minyaka sengama-40 something so akula abatsha abalalenzi khathesi so ilizwe leli kubana liphumelele kumele kunike abatsha imhlabathi
lo ke ngumnumzana Khuta kwaShemusaka olilunga lenhlanganiso ye-Apex Council ekhangela indaba zabalimi abasakhulayo ubexoxa lo Mike Hove we-Studio 7 ecingweni eseHarare.
Yebo 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 mthakazo muhle liyanxuswa kuhlelo lwabatsha ngolwesibili maviki wonke oluqala ngo-8 luphela ngo-9 pm esilethulela kufacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha abangabalimi ngendlala eZimbabwe abafisa ukungena kuhlelo lakho ukuthumezela umlayezelo kuwhatsapp kunombolo ethi +1 202 465-0318 lakho njalo kusixhuma kufacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele asihlanganani kuhlelo The Connection ngo-8 pm
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ekhuluma emhlanganweni we-rally esigabeni se-North Carolina khonapha eMelika izolo, uMongameli Donald Trump uthe akudingeki ukuthi kwethulwe iziqondiso zokuma amazonzo komomo elizweni ngokuqonga kwenani lasebebulewe loba ukutholakala beligcikwane le-coronavirus. Abohlangothi olwe-statistics kwele-South Africa babike namhlanje ukuthi ilizwe lingene kusimo esibi sokuwa komomo wezomnotho okungakaze kwenzakale lokhu lelo lizwe lathola uzibuso ngomnyaka ka-2019. Uphenyo olwenziwe kwele-DRC luveza ukuba kube lokuchaphazwa kwemali ebimele isetshenziswe kuhlelo lokuvuselela ilizwe. Uhlelo lwezigidi ezingamakhulu amathathu zamadola 300 million lwethulwe nyakenye lujonge ukulungisisa imigwaqo, amabholoho, izindlu lokunye. Uhulumende uthi uphakathi kwemizamo yokulungisa inhlelo zakhe zemali ngokukhulumisana labo somabhizimusi labanye abaphatheke kulolu daba ngoba isisindo semali yeZimbabwe siphansi nxa siqathaniswa lesakwamanye amazwe okuyikho okuvimba ukuthuthuka komnotho welizwe. Isiphathamandla sikahulumende unkosikazi Sekai Nzenza ubikwa esithi udaba lwemali yilo olubangela ukuthi ilizwe lihluleke ukuzikhandela impahla zalo lithengiselane lamanye amazwe
Njalo lifeze uhlelo lokuthi eZimbabwe libe selinothile ngomnyaka ka-2030 uthi ukusebenzisa idola leMelika lona elisilelayo yikho okuwisa umnotho welizwe. Asizweni umbono wengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Vulisani Ncube ngalolu daba.
Iphutha lavela lenziwa ekuqaleni ekuyekeleni ukuthi idola leMelika libe yilo elisetshenziswa njengemali yeZimbabwe, kube kukanti umnotho weZimbabwe uvele wona uyazikhulela. Ukusebenzisa idola yeAmerica kusuka kulethe inhlupho eziningi ngoba yilo elisetshenziswa umhlaba wonke. Ongabe efuna ukugcina inotho kahle eceleni ukukabili angathenga idola leAmerica kumbe athole afake igolide eceleni. So ungeke usebenzise khonokho ngesitho kuthiwa i-stock of value njengemali yaseZimbabwe ibizwe elincane kangaka ilingi. Lokho sibingivumela lakho. Kodwa esingavumelani khona lanhla efakileyo umthuli esithi i-dollarizing the economy, mina esingazange sivumelane khona yikuthi avise idola leZimbabwe lizimele lodwa. Lapha zange sivumelane. Mina ngangihlala ngisithi lalamhla lokhu ngiphinde ukuthi kwakumele kusetshenziswe irandi, kumele kusetshenziswe irandi ukuthi sichethe lonke udubo lonto lolukhona.
Umnumzana Michael Mdladla Ndiweni, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi inhlelo zemali elizweni zibuyisela emuva umsebenzi wabo wokuthengisa ezitaladeni.
Ikhesi yahlupha sekile empeleni, abaningi abantu sebayayithengisa ngama-60% premiums ngawuyifuna. Okunjengokuthi vele abantu abaningi sebesebenzisa amarandi lama-US dollar ngoba ikhesi yakhona ayitholakali. Ngathengisa ngikho khesi yahluleka nxa sisiya ema-wholesale dayihoda, abanye bayala. So kulobu nzima kakhulu sibili ebantwini ngoba ikhesi kayikho eyiyo abantu abafuna ukutransacta ngayo. Ngabethi khona na le i-RCDS emafonini leyo abayayiyala abanikazi ezitolo bayala ukutheka ukuthi bakodwa izinto ngayo. Even nje lawo nxa usiya kudla khonapha ezinkontokotweni abasayithathi imali naleyo, sebeyiyala ezitolo. So sokulobu nzima abantu abathengisayo kakhulu. Ukuthi even uthenga amatamatisi phandle laphana sokulokuthi solodinga ama-coins mba ama-rand ukuze kwanise ukuthi uthenge amatamatisi.
Umnumzana Ncube uthi okungasiza kulolu daba yikusebenzisa i-rand ye-South Africa kumbe idola leZimbabwe lilodwa.
No one has got confidence in this dollar. So anybody ofuna anything ubiza ngama-US dollar. Ukuthi uyiqede indaba yedola yikuthi uvume futhi ukuthi idola lile nkinga zalo abakuthi ngesikhiwa is attracting international rand seekers in the arbitrage into the economy. Unxa usuzama ukuthi lisebenzise lilo lodwa lizagcina lingekho linganeli ukubhoda elizweni ngoba bebuyile abanye bazolithatha baphuma lalo. Okwesibili, lizakwenza ukuthi amakhampani alungisa impahla nxa seziqhathaniswa lempahla ezifananayo ezilungisiwe kwamanye amazwe oBotswana, South Africa, Zambia zidule. Nxa sezidula abathengayo emhlabeni abazakhetha ezishiphileyo ezilungisiwe kwamanye amazwe. Ukuthi kuvele nje ukulungisa kwelizwe yikuthi sisukume sigoqe imisila sithi thina asinamali yethu, njalo ukuthi ilizwe lethu lithuthuke yikuthi sivume ukuthi hhayi imali esingayisebenzisa lirandi. Ibuye sesibopha wonke umuntu ongabe e-charge ama-price akhe ngama-US dollar. Ubophe wonke umuntu ongabe ethengisa kumbe etshintsha idola emgwaqweni. Umthetho, ube lomthetho oqinileyo namapholisa aqinileyo. Ngaleyo ndlela, hayi ilizwe lingathuthuka. Hayi lokhu abakuzama, nokho kusiza kulithuthukisa ilizwe. Unfortunately, kuza kwenza ukuthi sisiyafika ku-2023 izinto sezizimbi okudlula kuqala.
Namhlanje idola leMelika belintshintshwa nge-1:18 kodwa emkambo omnyama nge-1:13. Iningi lithi ukutshintsha kwemali yamanye amazwe ensitha yikho okubangela ukuthi impahla eziningi zitholakale emkambo omnyama ngoba usomabhizimusi befuna inzuzo ephezulu kakhulu kumbe imali eyenelayo ukuthi bewode ezinye impahla.
Izizalane zeZimbabwe ezihlala kweleBhelitane ezisebenza njengabongi ezibhedlela zakulelo lizwe zithi sezihlalele evalweni ngokwesaba ukuthelelwa umkhuhlane weCoronavirus osumemetheke umhlaba wonke ubulala abantu. Asizweni abanye babo bexoxa lentatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Umsebenzi wabomongikazi ngokunakekela izigulane, kukanti labo basengozini yokuba lemikhuhlane ethelelwanayo enjengeCoronavirus osubulele abantu phose abafika inkulungwane ezintathu. Unkosazana Hlengile Sibanda umongikazi kwesinye isibhedlela seManchester.
Lapha sokuyikuthembela kuNkulunkulu ukuthi umuntu angathathi umkhuhlane lo weCoronavirus. Ngiyazi ukuthi usugcwele indawo yonke, kodwa isibhedlela lapho mina engisebenza khona kulamanyathelo esesiwathetha thize ukuthi sizivikele. Siyenza sure ukuthi izigulane ezibuyayo siqala sizihlolisise singakazihlanzi lezinye izigulane esezikhonapho esibhedlela. Kufanele nje abantu babe careful kuphela ngoba akukho okunye singakwenza. Kumele sisebenze, angeke sime ngenxa yaleyo coronavirus.
Unkosazana Sanelisiwe Mabengwane osebenzela eBerry uthi usebenza nzima kulezi nsuku.
Umkhuhlane weCoronavirus usumemetheke wangena laseUK, okuyinto engithusayo kakhulu mina njengonesi. So kumele ngizinanzelele emsebenzini wami ngoba ungeke wazi isigulane esibuyayo ukuthi asilawo yini lo mkhuhlane. Na esisebenza ezibhedlela yithi esikurisk enkulu, but ukuhlanzeka into eqakathekileyo ukuthi umuntu engathathi ama-germs athwala umkhuhlane ofana le-coronavirus.
Iningi labantu lithi lesaba ukuthi uzathiwa wonke umuntu ahlale ezindlini zabo angaphumeli phandle. Unkosazana Siphiwe Mlala uthi sokumele athenge ukudla agcwalise endlini.
Sikhathazekile kakhulu ngendaba ze-coronavirus, kodwa njengomuntu osebenza labantu so siyesaba sibili ukuthi hey umuntu angathatha i-coronavirus kuzahamba njani. Ngendlela namhle sizwe ngayo ku-news ukuthi engxenye lesithi le-London lati khona phe UK kuzaba le-lockdown njenge-Italy. Mina vele besendilungiselela ukuthi ndinga ukudla like ama-non-perishables. Siyesaba sibili.
Umkhuhlane we-coronavirus uqhamuke kwele-China lapho osubulele abantu abaningi kakhulu. Udokotela NS Mkhwebu uthi i-coronavirus asomkhuhlane omutsha.
I-coronavirus is not a new virus. You know, avele atholakala ama-coronavirus, but esikhathini esiningi sithole ukuthi ama-coronavirus atholakala enyamazaneni. 2002 sasila i-SARS, SARS yavela kuma-bats. Coronavirus le entsha, coronavirus 19, njengoba yadiscover ngo-2019 ekupheleni komnyaka. Khanye wona yavele enyokeni, and sonke siyakwazi ukuthi abantu be-China bale China kuma market ayatholakala, ziyatholakala inyoka arase esibangela ama umkhuhlane lo esikhangela lawo kwakhathesi.
Iningi labantu lifuna ukwazi izibonakaliso zalo umkhuhlane ngoba abantu ababulawa ngumvimbano abasazi ukuthi luphepha lwasuku zonke kumbe i-coronavirus. Udokotela Mkhwebu
sithi ngama symptoms nxa sugula ngumkhuhlane lo we-coronavirus kuya kunjengeflu nje. Uyabukhwehlela, usungakwanisi ukuphefumula kuhle, kwesinye isikhathi ubele le temperature le fever. Ngamadokotela sinje kuba nzima ukuthi sibe kwazi ukuthi le yi-influenza kumbe i-coronavirus kumbe yikuphi. But kulama test ayenziwayo khathesi nxa ukuthi uzizwa ungani awuzwa kuhle, uyakuya umuntu uhambe uyobona ngodokotela, siyenza ama-test.
Igcikwane le-corona alilapheki, kodwa kule mithi yokuthi lingehluli amasotsha omzimba okwenza licile liziphelela emzimbeni njengeflu umuntu asile. Udokotela Mkhwebu uthi kuningi okungenziwa ngabantu ukwenzela ukungamemethekisi kwaleli gciwane le-coronavirus.
Kuyabe kumele nxa ukukhwehlela, uvala umlomo, uvala amakhala, wenzela ukuthi ungafaki amacici kwandlele emoyeni ukuthi abanye abantu bakwazi ukuthi baphefumule. Nxa kukuthi bamba amakhala, bamba isikhwehlela, kuyakumele ukuthi ugeze izandla. Esikhathini esiningi siyabe sithi kuyakumele ukuthi usebenzise sithi alcohol wipe, but nxa kukuthi akutholakali, siyakwanisa ukuthi sisebenzise amanzi lesepa nje ukwenzela ukuthi sikwanisa ukuthi sibulale igciwane le.
Umkhuhlane we-coronavirus usumemetheke wangena amazwe wonke ukuze kwazi le Europe. Usumemetheke kwele Italy lapho sibulele abantu abangamashumi amahlanu lambili 52, njalo abalegciwane lawo kwele Britain ngabantu abake bayethekelela kwele Mataliyana. Baningi abantu abalomkhuhlane lo kwele South Korea lakwamanye amazwe. Ngimele Studio 7 eLondon, ikamela mungu Ezra Chisasibanda.
ntombazana mina nawe siyathandana inhliziyo yami ingeyakho eyakho ngeyami mayikuboni ngondo yami iyaphambana ngizwa ngathi ngisangane ungumngani wami angisithanda uyakwazi ukuthi ele ngimile ilanga ngikushada
ke amaphimbo amnandi umculo ka othi owami siuphiwa ngutamalo thina silethemba liukholisile liuzwa uphuma ngapha emsakazweni we-studio 7 singekehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela amabulunga ebandla lama-democrats lakhonapha emelika aphakathi kokuvota ezigabeni ezishiyeneyo zelizwe kukhetho lama-primary edinga ozamela lelo bandla ukukhetho lukamongameli welizwe World Food Program ithi lonyaka abantu abedlula izigidi eziyisikhombisa balamba. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu oluvalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.